Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi muvuro kukadzi 2009-2016. Sangano rinokweretesa mari pasi rose re International Monetary Fund rinoti Zimbabwe ichiri kure kuti itange kukweretesa mari nesangano iri sezvo paine zvakawanda zvainofanirwa kutanga yagadzirisa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamabiko eBavadei ravo kumasvingo. Sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro roshora kushandiswa kwemabhazi ezvikoro izvi kutakura vanhu vachienda kumabiko ava Mugabe. Chicken Inn inoburitswa makwikwi eCAF Champions League. Panguva imwe cheteyo, Harare City inobudirira kuenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa zvakaitika kumasvingo mukupera kwesvondo uko kwaive nemabiko eBavadei ravaMugabe. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.